Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 14, 2017. Makatevera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Gava chinge pfungwa dzavo idzodzo vaone kuti nyika yakauya neropa ratiri kutaura nhasi.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vocherechedza zuva remagamba vachishora vanopikisa vachiti vanoda kudzosera minda kuvachena uye vari kupa kuti Zimbabwe itemerwe zvirango.
Kana kuri kuti munhu akauya kuna chiremba achirutsa achichaya zvinongoreva kuti anokwanisa kungaita utachiona hungasanganisira kana yatingati viral illness yatoti utachiona hwevhairasi kana utachiona hwebhakteria hukapinda mudumbu hunokwanisa kukonzeresa kusano kuchaya.
Gurukota rinoona nezveutano Dr. David Parerenyatwa vanoti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vemason munangagwa vakaendeswa kusouth africa nechimbi chimbi mushure mekurwara kwavakaita nemudumbu kumusangano webato ravo rezanup f kugwanda. Gurukota rinoona nezvedunhu remasvingo amaishuvai mahofa vanoshaya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi yacherechedza zuva remagamba mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachiti mumwe mutevedzeri wavo vaemarson munangagwa avanonzi vakadya muchetura kugwanda vari muchipatara kusouth africa uko vanonzi vave nani. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamarinda eHeroes ekanhasi vaMugabe vati vakataura nevakuru vakuru vemasoja vakavaudza kuti izvi hazvifaniri kuitika zvakare. VaMugabe vati vawanda runyararo sezvo nyika yatarisana nesarudzo dzegore rinouya.
That incident or incidents when a few soldiers took to the streets to beat policemen is regrettable. I've discussed it with the commanders and asked that they talk about it and try to prevent its recurrence.
Mukuru wemaltracial Christian Democrats vaMathias Guchutu vaudza Studio 7 kuti mashoko avaMugabe akanaka chose sezvo nyika ichifanira kuva nerunyararo.
Chokwadi tese tinogona kuira nemashoko akadaro kuti tinoda kuti nyika inove nerunyararo. Uye zvakakodzera zvikuru sei kuti tizive kuti vacho vari kuitawo runyararo pavariwo kune runyararo. And kuda zvisina kumirawo zvakanaka nezvekuti vese ndeverunyararo, mapurisa, masoja acho, vese pamwe chete vanhu vanofanira kunge vachitorespektana.
VaMugabe vashorawo vamwe varimi vechitema avo vati vave kushanda nevamwe varimi vechichena avo vakambenge vatiza munyika.
Vari kunyengwa sekunyengwa kunoitwa madzimai masikana. Vanhurume vachibvuma, haumbofunga here kuti ndiani iyeye ari kudaro? Munhu wangu here? Farming expert wangu abva kuministry yeagriculture here? Abva kuSouth Africa vaakudududza zvino vakuona kuti kwavo vakatizira kuye kune nhamo dzakakomba.
Mutungamiri wenyika ashorawo vamwe vanhu vemuZimbabwe avo vati vanotsigira zvirango zveupfumi zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzakaita seBritain. Vaenderera mberi vachitiwo hazvigoni kuti nhengo dzebato rinopikisa dziradzikwe panzvimbo inovigwa magamba yeHeroes Acre.
Tinenge tichiti gava chinge pfungwa dzavo idzodzo vaone kuti nyika yakauya neropa zvatiri kutaura nhasi. Zvino vongoramba vakasadharara kudakara munhu afa Vamo kuchima kuta daima miso pa hirus eka. Zine ite hirisho. Tukumila panapa tisiti ata ite hiri. Chumbufungai kuti wakure mdisi ya kasha. Nukuti singe vronti isa ya mwisi yuwa pa hirus eka. Nukuti akabamba MDC, akabamba MDC kareko. Nika tino imisa pano, chugomshema jichita akaitei.
Mumwe mugari wemuHarare vaJohnson Chirwa vaudza Studio 7 kuti zuva remagamba rakakosha chose uye vanhu vemuZimbabwe vanoremekedza magamba kunyange hazvo vasiri kufara nemaitiro emamwe magamba akaita semutungamiri wenyika vaMugabe. Vatiwo zuva ranhasi izuva ravanonyanyorangarira magamba asina kudzoka kubva kuhondo. Mukuru webato rinopikisa reFree Zim Congress vaJoseph Busha vati zuva remagamba rakakosha chose uye magamba ose anofanira kuchengetedzwa nehurumende.
Zoro remagamba rinokudzwa zvikuru nokuti ndo vanhu vaka havasi vega asi ndo vanhu vakanga vachitungamirira mukurwisaniswa kwakaitwa nana Smith kuti tinge tiri patiri pano. Saka tinovakudza nebasa ravakaita nezvese zvaari kuita nanhasi nokushinga kwaakaita nokuzvipira kwakaita munguva idzodzo.
Mumashoko avo pazuva remagamba, mutungamiri webato guru rinopikisa reMovement for Democratic Change vaMorgan Tsvangirai vati zuva ranhasi rakakosha chose uyewo zvinofadza kuti vakarwira hondo yerusununguko vave kuonawo kuti vakarwira munhu mumwe chete nemhuri yake. Vaenderera mberi vakati magamba akarwisa hurumende yeudzvanyiri yeRhodesia asi hapana kana mutsauko uripo pakati paye nehurumende yavaMugabe. Vati vanhu vese vanofanira kunyoresa kuti vavhote musarudzo dzegore rinouya kuti vachengetedze rusununguko rwavo. Vatsvangirai vativo vechidiki havafaniri kubatwa kumeso navaMugabe pamisangano yavari kuita mumatunhu akasiyana-siyana. Vati vechidiki vanofanira kuziva kuti remangwana renyika riri mumaoko mavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Zvichakadaro kuvulawayo nhasi, vanhu vachitungamirwa nebato reZapu uye varwiri veZipra vaenda kumarinda eLady Stanley mushure vakazoenda kuStanley Square kunosangana sevarwiri veZipra. Vanhu ava vaisa maruva pamarinda emagamba akaita sava Lookout Masuku. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avanonzi vari kurwara nemudumbu vanonzi vakaendeswa nechimbi chimbi nendege kuchipatara chekuSouth Africa. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaudza vanhu pamarinda eHeroes Acre nhasi kuti vaMnangagwa vari kurapwa kuJohannesburg uye havasati vadzoka. Gurukota rinoona nezveutano Dr. David Parrenyatwa vaudzawo vatori venhau muHarare nhasi kuti vaMnangagwa vave kunzwa zviri nani uye vatombotaura navo parunhare, asi vanoti vanga vachirutsa nekuchaya. Mamwe mapepa enhau munyika anoti vaMnangagwa vainge vadya chikafu chine muchetura uye vakatanga kurwara vari kumusangano webato ravo reZANU-PF kuGwanda nemusi weMugovera. Asi vachinyora paFacebook peji yavo, muzukuru wavaMugabe vaJason Zhuwau vakaramba mashoko ekuti vaMnangagwa vanogona kunge vakarwara nekuchikafu chavakadya kumusangano. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata munyori mukuru weZimbabwe Medical Association Dr. Enoch Maida akatanga nekuvabvunza kuti vanoona sei kana murwere achirutsa nekuchaya uye zvinorevei.
Kana kuri kuti munhu akauya kuna chiremba achirutsa achichaya, zvinongoreva kuti anokwanisa kungaita utachiona hungasanganisira kana yatingati viral illness yatoti utachiona hwevirus kana utachiona hwebacteria hukapinda mudumbu hunokwanisa kukonzeresa kutsa nokuchaya. Uyewo kana kuri kuti munhu akadyawo zvisingawirirani nemuviri wake kana zvinhu zvinokwanisa kunge zvine chokuita kana nezvinhu zvaaiswa mune zvaadya kana kuti zvaamedza zvinokwanisa kunge zvangovhiringa kana kukanganisa mamiriro emudumbu, munhu anokwanisa kurutsa akachayavo zvakare.
Saka sachiremba kuri kuti munhu auya achinzwa
zvatiri kutaura izvi ende zvibvi zvamunenge moongorora
kana munhu akauya achirutsa achichaya kazhinji teichitsvaka kuona kuti pane zvaadya here munguva diki inenge yapera yekuti auya tomubvunza kuti kurutsa nokuchaya uku kwakatanga rini uye kuti kwava nenguva yakareba zvakadii pane zvamakambodya here apo manga musati matanga kurutsa nokuchaya kana kuti pane zvimwe zvamaa muchinzwa here mumuviri zvingaita kuti zvikonzere kurutsa nokuchaya nokuti zvimwe zvirwerewo zvinokwanisa kukonzeresa saizvo nyangwe zvirwere zvakaita semalaria chaizvo munhu akaita chimwe chirwere chokwanisa kungoratidzawo mukurutsa nokuchaya mukusanganisira mune zvimwe zvinenge zvichionekwa pamuviri womu saka izvo ndo zvatinowanzokubvunza uye tinotarirawo kuti haana here kuwirwa nemvura yakawanda mumuviri zviya zvokuti anenge achida kuti aiswe dhiripi nokuona kuti paitwewo matesi ekuona kuti zvingava zviri kukonzeresa zvii nokuti ndo panotorwa zvinhu zvakaita setsvina kuti inoongororwa kuti hapana utachiona here hungava huri kukonzeresa zvinhu zvakaita vana korera vana disendry mukurutsa imomo kana mukuchaya zvikuru sei nokutora ropa kuona kuti itsvo hadzina kuafektika here.
Dr. Enoch Maida, munyori mukuru weZimbabwe Medical Doctors Association kumashonaland vanga vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Gurukota rinoona nezvedunhu remasvingo amai Shuvai Mahofa vashaya. Sachigaro webato rezanupf mudunhu remasvingo vaezra chadzamira vanoti amai Mahofa vadonha mambakwedza vari pamba pavo vakazoendeswa kuchipatara uko kunonzi vazoonekwa kuti vanga vatoshaya. Vachadzamira vanoti kushaya kwaamai Mahofa kwarwadza dunhu rose remasvingo sezvo vanga vari munhu anga achishanda zvakasimba mukusimudzira dunhu iri. Vanoti sedunhu vatonyorera kare kupolitbureau yebato ravo rezanupf vachikomekedza kuti amai Mahofa vaitwe gamba renyika pachitariswa nhoroondo yekushandira nyika kwavakaita. Mukutanga kwegore rapera amai Mahofa vakamhanyiswa kuchipatara chekusouth africa mushure mekurwara vachinzi vakanga vadya chikafu chaive nemuchetura kumusangano wezanupf wakaitirwa kuvictoria falls muna zvita 2015. Amai Mahofa vakagadzwa gurukota redunhu remasvingo muna kukadzi 2015 vachitsiva vakuda kwashebhasikiti ava vakadzingwa mubato rezanupf nemuhurumende. Amai Mahofa vakambovewo mutevedzeri wegurukota rinoona nezvemadzimai vanga vava nemakore makumi manomwe nemashanu ekuberekwa. Ngatinzwei hurukuro yataita navachadzamira.
Ichokwadi, gurukota redu ratisiya vatisiya nhasi mangwanani nguva yavakolapsa vakazosengwa kuma3 voenda kuchipatara ndo pavazonodeclarewa kuti vangisiya.
Vanga vachidzimbikana here mazuva osaya?
Munhu akambodzimbikana asi mazuva anoosaya vanga vari munhu anga akasimba zvikuru ane utano hwake.
Saka urongwa hwati hwavapo here pari nhasi hwekuchengetedzwa kwavo?
Pari nhasi vanhu vakaungana pamba yavo pavanogara asi urongwa hakusati hwarongwa hwekuti vachachengetewa rini vanhu vachazivisiwa munguva inotevera.
Sedunhu mune tarisiro here yekuti muchakomekedza kuti vaitwe gamba renyika?
Nebasa ravakabata mune zvematongerwo enyika ndiyo shuviro yedu tanyorera kudare redu guru rezvematongerwo enyika kuti vaitiwe vapuwe National Reorientation.
Tichitarisa basa ravakabata mudunhu renyu remasvingo, mungatsanangura zvakadii kurasikirwa kwamungati maitwa nekushaya kwaamai Mahofa?
Isu semasvingo tarasikigwa zvizhinji nebasa rakabatiwa namai Mahofa. Anga ari munhu ari loyal kuna president, munhu ari loyal kupati rake yemusangano wezanupf, munhu anga achidzidzisa vana vari pasi pake Unifier vanga vari mai zvekare.
Vanga vari sachigaro wezanupf mudunhu remasvingo vaezra chadzamira vari parunare kumasvingo kwakare nestudio 7. Munyori mukuru wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda vanonzi vadaidzwa kumapurisa eHarare Central kuti vanobvunzurudzwa nenyaya dzavanonzi vari kutaura dzine chekuita nekuti ndiana achatora chigaro chemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kana vachinge vasiya basa. Asi magweta ava Matema Danda anonzi awirirana nemapurisa kuti vanozoenda kukamba nemusi wechitatu. Kunyanga hazvo dhamu remagunje richigara riine mvura gore rose, vagari vazhinji vepamagunje Growth Point mudunhu remashonaland west vachiri kunwa mvura yemumifuku nezvibhorani sezvo kambani yehurumende inoona nezvemvura yeZimbabwe National Water Authority kana kuti ZINWA iri kutadza kuisa pombi dzinoendesa mvura kudzimba. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vagari vekumagunje vanoti vari kufa nenyota makumbare mumvura uye vave kutyira utano hwavo nekunwa mvura isina kuchena. Momo wavagari vepamagunje Growth Point vaSamson Magura vanoti kambani yeZinwa iri kukundikana kuita zvainotarisirwa kuita pamutemo.
Isu vagari vemumagunje pano paGrowth Point tine dhemu iro risingapwi, asi mvura chai chai kuti uye kunoku ishoma. Dzimba dzakawanda hadzina mvura, vanongoti mvura yose iri kuenda kumauto. Mauto ndiye ari kutora 95% yemvura. Isusu kunoku hatina kana mvura yatinokwanisa kuva tinoshandisa. Izvezvi so pachipatara apo mvura inongouya apo neapo. Masoja acho haasi kubhadhara mvura, asi iwo ndivo vanongoramba vachipiwa mvura. Munozviziva kuti munyika medu muno mune zvirwere zvakaita setyphoid nekorera. Tiri kutotyira kuti pamwe tichawana zvirwere izvozvi nemhaka yekuti tiri kumwa mvura yemufuku asi tine dhemu.
Pakashanyurwa dhamu remagunje nenhengo dzekomiti yeparamende inoona nezvematunhu munguva pfupi yapfuura vachiongorora mamiriro edhamu iri, vakaudzwa nemukuru anoona nezvekufambiswa kwemvura kuZinwa vaAlbert Mare kuti vagari vazhinji havasi kuwana mvura. VaMare vakati mvura yavo zhinji iri kuenda kunzvimbo inogara masoja mumagunje, asi vakati havana mari yavari kubhadharwa. VaMare vakati masoja epa-23 Infantry Battalion vane chikwereti chinodarika mamiriyoni maviri. Imwe nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvematunhu variwo zvakare mugaro wepamagunje Growth Point, amai Consilia Chinanzvavana vakaudza Studio 7 kuti vari kushushikana nekushaya mvura kwevagari vazhinji. Amai Chinanzvavana vanoti masoja anofanirwa kubhadhara mvura kuitira kuti kambani yeZinwa ikwanisewo kupa vamwe vagari mvura.
95% of the clean water iri kugadzirwa neZinwa iri kuenda paparaki, and the paraki rine mari yeZinwa yakuchika over $2 million yaisiri kubhadhara. Ndo mari ingada ichishandiswawo neZinwa kuti ichiitira vanhu mapombi muGrowth Point vawane kumwa mvura, asi vasi pamusana pekuti hapana ari kuibhadhara. 2 million yodaivaivapo ingada yakafamba rwendo rwakareba.
Amai Chinanzvavana vanoti mhuri zhinji dziri kuwana mvura kubva murwizi runonzi Murereshi, asi vakati izvi zviri kuisa utano hweveruzhinji panjodzi. Mukuru weHurungwe District Council vaJoram Mishek Moyo vanoti kanzuro inokwanisa kugadzirisa zviri kutadzisa vagari vepamagunje kuwana mvura, asi vanoti kunyange zvazvo vakamboedza kutaura neZinwa kuti vapiwe masimba ekuwanisa vagari mvura, vakati hazvisati zvabudirira.
Ichokwadi, dhamu rakavakirwa Magunje Growth Point asi havasi kuwana mvura. Nenzira yekuti hakuna kuitwa water reticulation nesewer reticulation neZinwa. Zvinzanzi havana mari yakakwana.
VaMare havana kutsanangura zvizere kunhengo dzeparamende kuti sei vasiri kupa kanzuro basa rekuwanisa vagari mvura. Kune dzimwe nzvimbo kunyanya maguta, ZINWA yakapa masimba kumakanzuro kuti awanise vagari mvura yakachena, asi kune dzimwewo nzvimbo dzakaita semagunje, ZINWA chete ndiyo ine basa rekuwanisa vagari mvura. Ndakamirira Studio 7 ndiri kumagunje, ndini Patricia Mudadigwa.
Makateerera kunhepfenyuro yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909am, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muFreetown, guta guru reSierra Leone, vanoti vanhu vanodarika mazana maviri vafa mushure mekuondomoka kwevhu zvichitevera mafashamu emvura. Tsaona iyi iyo yaitika mambakwedza anhasi yaitika mushure mekunaya kwemvura yakawandisa. Vaona zvichiitika vanoti pane gomo raondomoka mudunhu reRegent uye migwagwa yaita senzizi dzemadhaka. Apo nyika ichangobva kucherechedza vhiki rekukurudzira vana amai kuti vayamwise vana vavo vacheche mukaka chete, pane kurudziro yekuti hurumende iise mitemo yakajeka inobatsira kuti vana amai vane vana vacheche vakwanise kuita izvi pasina zvimhingamupinyi zvavanosangana nazvo. Mutoro wedu wenhau Taura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Muzvare Clara Meti nenyamukuta pachipatara chemupilo hospital. Muzvare Meti ndemumwe wavana nyamukuta gumi nevaviri vakasarudzwa pasi rose pasi pechirongwa cheYoung Midwives Leadership Program chinoitwa neInternational Confederation of Midwives. Chirongwa ichi chinosarudza vana nyamukuta vari pasi pemakore makumi matatu nemashanu kuti vadzidziswe kwegore nemwedzi mitanhatu zvakasiyana-siyana pamusoro pebasa rekuve nyamukuta, kusanganisira kukoshesa kurudzira madzimai ane vana vacheche kuti vayamwise vana vavo mukaka chete kubva pavanozvarwa kusvika vave nemwedzi mitanhatu inonzi exclusive breastfeeding muchirungu.
Even ivo vana amai vanotova nema advantages kana vakayamwisa vana vavo mukaka chete. Muviri wavo chaiwo unodzokera panzvimbo pavanga uri vasati vazvitakura. Nokungoyamwisa mwana vakanyatsoteerera kuti vanofanirwa kuyamwisa sei vasingapi zvimwe pamwedzi 6 yokutanga.
Ongororo yeZimbabwe Demographic Household Survey yegore ra2015 inoratidza kuti vana vari muzvikamu makumi mapfumbamwe nesere munyika vanoyamwiswa mukaka nana amai vavo, uye vana vari muzvikamu makumi mana nesere vanoyamwiswa mukaka chete kubva pakuzvarwa kusvika vave nemwedzi mitanhatu. Muzvare Meti vanoti kunyange hazvo vanhukadzi vakawanda munyika vachiyamwisa vana vavo, vakawanda vavo havaite izvi nenzira yakafanira, vachitsinhira kuti zvakakosha kuti veruzhinji vazive kukosha kwekuyamwisa vana vacheche mukaka waamai chete chete. Senzira yekukurudzira kuti vayamwise vana vavo vacheche mukaka chete, vanhukadzi vose vanenge vaine pamuviri vanodzidziswa nezvenyaya iyi pose pavanoenda kunoongororwa kuzvipatara kana kukiriniki vasati vabatsirwa. Amai Dorothy Moyo, avo vanove mumwe wemadzimai akasunungukira pachipatara chemupilo munguva pfupi yapfuura, vanoti vave kunzwisisa kukosha kwakaita kuti vayamwise mwana wavo mukaka wavo chete kusvika ave nemwedzi mitanhatu, vachitiwo kuita izvi kunobatsira kudzivirira zvirwere zvingabate mwana wavo mucheche. Izvi zvinotsinirwawo nemumwe mukadzi akangoda kuzikanwa nezita rekuti Amai Wendy, avo vakabatsirwawo mwanasikana munguva pfupi yapfuura pamupilo.
Munodzidziswa every week nenyaya dzebreastfeeding kuti mwana kwakakosherei kuti umupe breastfeeding pane mukaka wekutenga, and kuti mukaka wekutenga unonetsa nokuti sometimes mari dzacho hadzipo. Pane breastfeeding ino mukaka unogara uripo haushayikwi. Temperature yemukaka inogara yakanaka nenyaya dzehygiene, unogara uri clean, hapana mainfections pamwana.
Pasi pechirongwa cheYoung Midwives Leadership Program, Muzvare Meti vakashanyira nyika yeMalaysia iyo vanorumbidza vachiti ine urongwa hwakajeka unokurudzira vanhukadzi kuti vayamwise vana vavo vacheche mukaka chete. Dr. Annette Moyo vanoshanda pane chimwe chipatara chehurumende muBulawayo. Vachitaura senyanzvi yezveutano yakazvimirira yega, Dr. Moyo vanoti vanorwira kodzero dzevanhukadzi vanofanirwa kurwira kuti madzimai vanoenda kumabasa vakwanise kuwana mukana wekuyamwisa vanavo vacheche variko kumabasa.
Friendly working environment kumadzimai ari kuyamwisa ndofunga kuti chinhu chakakosha chaizvo, asi handifunga kuti chinhu chinofanirwa kupindirwa nehurumende. Ndinofunga kuti ichi chinhu chinofanirwa kuitwa naemployer wese. Madzimai vachishandira nemaassociations avo vanogona kuita advocacy yekuti vakwanise kuwana zvinhu zvinosanganisira dzimba dzekuyamwisira kubasa dzinenge dzakangogadzirwa kuti ndedzekuti madzimai vaende vanowana privacy vachiyamwisa. Ndofunga kuti zvingabatsire futi kuti vakwanise kuti kana vakasvina mukaka vakwanise kuchengeta mumafridge kubasa.
World Breastfeeding Week inocherechedzwa kubva musi wanyamavhuvhu 1 kusvika nyamavhuvhu 7 gore rega rega. Sangano reUNICEF richishanda pamwe neWorld Health Organization rinoti nyika makumi maviri nenhatu chete pasi rose ndidzo dzine uwandu hwevanhukadzi vanopfuura zvikamu makumi matanhatu kubva muzana vanoyamusa vana vavo mukaka chete kusvika vasvika mwedzi mitanhatu. Masangano maviri aya anoti pane zvakawanda zvinofanirwa kuitwa nenyika dzepasi rose kukurudzira vanhukadzi kuti vayamuse vana vavo vacheche mukaka chete. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Munhau dzemitambo. Vamwe vanoita zvekubheja mitambo yenhabvu vari kuzhamba mushure mekudyiwa mari dzavo mumitambo yekutanga yemwaka yeEnglish Premier League. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotiudza kuti makundano aya atanga sei.
Kwakave nemufaro pamwe nekusuwa, asi kunyanya kusuwa mumitambo yekutanga yemwaka uno yeEnglish Premier Soccer League mushure mekunge chikwata chaivimba neveruzhinji kuti chivape mari cheChelsea chakazvambaradzwa 3-2 nekachikwata kasina mukurumbira keBurnley pamusha wavo ivo veChelsea muStamford Bridge. Zvakaitika izvi zvasiya vakawanda vachichema mushure mekukanda mari dzavo pachikwata chine mukombe weLeague ichi, icho vaitarisira kuti chichatanga makundano emwaka uno zvine mutsindo. Muongorori mukuru wemutambo wenhabvu Vafarai Kambamura vanoti matangiro aita Chelsea aya ane njodzi zvikuru mukuedza kudzivirira kwavo mukombe mukuru weLeague uyo vakatora mwaka wapera.
Chelsea itimu yakatora mukombe weEPL last season, saka yanga ichitarisirwa kuti ichatanga ine udzamu. Marwerwa vakaita vakadyisa vanhu mari dzakawanda, especially maheavy punters.
Asi chikwata chinoteverwa nechaunga cheManchester United hachina kusangana nedambudziko rakadai mushure mekudambura West Ham 4-0. Zvakamira zvakadai mutambo wanga uchitarisirwa neveruzhinji wekuedzana masimba pakati pezvikwata zvine mukurumbira muZimbabwe cheDynamos neHighlanders wapera Dimbare yarohwa 2-0 mumutambo wezvikwata zviviri izvi zvashandisa vatambi kubva muzvikwata zvavo zvevechidiki. Asi vatsigiri veDynamos vabuda mumutambo uyu vachifara zvikuru mushure mezvidavado zvemutambi Godfrey Mukambi uyo akandirwa mari nevateveri vechikwata ichi papera mutambo uyu vachifarira matambiro ake. Mangwana chikwata cheHighlanders chichange chiri munhandare zvekare chichibandana neZimbabwe Defence Forces Select National Sports Stadium mumutambo wezuva remauto reDefence Forces Day. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yezuva rekurangarira magamba nekuona kuti zvavakarwira zviri kuzadziswa here. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Ese zvongo yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vacherechedza zuva remagamba vachishoropodza vanopikisa vachiti vanoda kudzosera minda kuvachena uye vari kupa kuti Zimbabwe iteme kwezvirango. Gurukota runoona nezveutano Dr. David Parerenyatwa vanoti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakaendeswa kuSouth Africa nechimbi chimbi mushure mekurwara kwavakaita. Gurukota runoona nezvedunhu remasvingo amai Shuvai Mahofa vanoshaya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mwina Chris Gande namutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 14 Ngcwabakazi 2017 ngo Chris Gande.
Lo ntungameli inkomo
endabeni zethu lamhlanje.
Ilanga lanamhlanje limnandi ngoba sikhumbulile amaqhawe ethu afela empini. Lalabo abafela lapha abangabekwanga eHeroes Acre enkulu bengavunyelwanga ukuthi baye khona. Kodwa thina sibabona kungabantu abangabekwa khona. Kodwa namhla sibona ungani hayi kuzaba kusichazile ngoba sikuvunyela ukuthi thina sikuyenza ukuthi sikhulume ngalabo bantu.
Uzulu weZimbabwe unanze usuku lwamaqhawe olwe Heroes Day lamhlanje endaweni ezehlukeneyo zelizwe.
Umsekeli kaMongameli Robert Mugabe umnumzana Emmerson Mnangagwa ulalisiwe esibhedlela seSouth Africa ngemva kokuhlanza esemhlanganweni kaMugabe eGwanda ngesonto.
Imbiko yokuthi unkosikazi Grace Mugabe uchaye amantombazana atholakale ehoteleni lamadodana akhe kwele South Africa isichiye abanye bebuzana ukuthi amapholisa kwele South Africa alakona ukumthathela amanyathelo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7.
Uzulu weZimbabwe unanze usuku lwamaqhawe olweNational Heroes Day lamhlanje lapho uMongameli Robert Mugabe aveze khona emalibeni weHeroes Acre ukuthi omunye wabasekeli bakhe umnumzana Emmerson Mnangagwa ulaliswe esibhedlela kwele South Africa ngemva kokugula ngesonto eGwanda. Abanye banakanela ukuthi uMnangagwa wafakelwa ichefu. Kubika uMavis Gama.
Kube libaziswa ngendlela ezehlukeneyo uZulu okubalisa ingoma ebezimumethe ubuhlungu ngokwakwenzakala ngesikhathi sempi ziculwa yikwaya yamapholisa. UZulu obethe gwaqa emkhosini owenzelwe eNational Heroes eKhaya Harare lobe selemakhaya ubelindele ukuzwa okunengi phezu kokugijinyiswa kwaMnangagwa esibhedlela kwele South Africa. UMongameli Mugabe uthetheleli thuba ukwazisa njalo uZulu weZimbabwe ngemva kamphathi ntambo emahofisini akhe unkosikazi Shivai Mahofa obikwa ebhubhe lamhle kuseni. Kodwa utshengise ukukhathazeka ngesehlakalo sokutshaywa kwamapholisa ngabakubutho.
If soldiers and the police cross purposes and they go for each other, how will they prevent people?
Nxa abakubutho labesipholiseni bezatshana ngokwabo, baza kwenelisa na ukunqabela abantu makhaza lapho sebesilwa ngendlela efanayo? Isizwe sakithi sikhule nje ngoba kulokuthula, ngakho masikusekele lokho.
UZulu weHarare okubalisa umnumzana Sibangani Ndiweni uthi kuyasolisa lokho okwenzakale kuMnangagwa.
Lokho kusitshengisa indaba zokuthi abantu laba balokudonselana phakathi kwe-G40 leLacoste, ukuthi umuntu ongaphansi kwakhe osebenzisana laye engakhulumi kahle ukuthi ungapi, even lokuthi aphenduke evela kurali yakhe ekuye endlini yakhe umnye wakhe eselegula ngale, indaba engani iyasikhathaza, but akulanto esingayenza, siyabe sikhangele behluphana khona ngabo.
Wengeza ethi lanxa evumelana lenkulumo kaMugabe kokwenzakala kwabezomvikela lapho base bechaya nabodwa, ufisa ngabe uyabakhuza ngendlela yinye lapho bethe bahlukumeza uZulu.
Leyo ndaba le yahlupha ngoba nxa amapholisa echaya abantu bethathela abantu imali befuna ukuphiwa imali yokhozenini ukubanjiswa imali lapho ukuthi bengaboshwa akakhulumi kangako. So mbonani enye indaba kadumela ibambe naleyo ukuthi ukuziphathwa kwabo kwamapholisa namasosha bahambisana njani loZulu sibili.
Embikweni wakhe owethulwe ngalolu suku lokunanza imisebenzi yabalwa impi yenkululeko, umkhokheli webandla eliphikisayo le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai uthi kuyadanisa ukuba abalwa impi yenkululeko laba benganakekelwa kangako. Uqhubeke elibaziswa ngomculo otshiyeneyo uZulu lapho uMongameli Mgabe lenkokheli yakhe beye kuyabeka amaluba ethuneni elimela amaqhawe wonke atshonela empini yokukhulula ele Zimbabwe, ele Tomb of the Unknown Soldier. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ilanga lokukhumbula abalwa impi yenkululeko bancitshwa inhlonipho yamaqhawe esizwe eZimbabwe jikelele linanzwe inhlanganiso yebheju likaZulu imanyene labalwa impi yenkululeko abeZebra Freedom Fighters emathuneni kaZulu mathupha awe Lady Stanley Cemetery lase Stanley Hall koBulawayo. Okunenga sikuzweni kunompumelelo moyo ekoBulawayo.
IZimbabwe iphakathi kwekhefu lokukhumbula amaqhawe alela ilizwe alele endaweni ezehlukeneyo emhlabeni jikelele. Phakathi kwawo wonke amaqhawe asakhothamayo alwela ilizwe, akhona afa ilizwe lingakakhululeki lalapho selikhululwe, kodwa uhulumende wabancitsha inhlonipho yobuqhawe kabalalanga emathuneni amaqhawe aziwayo, kodwa bangcwatshwa endaweni ezehlukeneyo. Isikhumbuzo lesi siqhutshwa ngaphansi kwendikimba ethi Commemorating the Sacrifices of the Unsung Heroes, Truth, Our Tool, Our Pride. Umabhalane we-ibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthe umcimbi wabo uphumelele, njalo baqale ngokuyahlonipha amaqhawe alele emathuneni ephelandaba, bafaka amaluba, bathi sebesiya eLady Stanley Cemetery koBulawayo lakho bafaka amaluba ethuneni lomkhokheli webutho uLookout Masuku, uCharles Grey labanye.
Ngilethemba lokuthi ilanga lanamhlanje kusebenzekile, kuyabonisa ukuthi hayi iZimbabwe kayilolonga lohlangothi lo oluyi-1 kodwa yalelwa izandla leZipra.
Umqondisi weZipra Veterans Association umnumzana Benny Ncube uthe kube lilanga elihle lokunanza ibutho elasebenza gadalala kodwa lancitshwa inhlonipho.
Ilanga lanamhlanje njengamaZipra Veterans dave kakhulu ngoba kade kuyisikhathi sokuthi sikhumbule labo abasithiyayo ngesikhathi sempi langesikhathi sesingenile lapha ekhaya abangakhunjulwayo nguhulumende esamfaka esilalweni. So ngalokho thina njengamaZebra sikubone kufanele ukuthi senze umbuthano wethu, sihloniphe abanye bethu esasebenza labo sikhulula leli lizwe.
Umongameli wezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa uthe kuqakathekile ukukhumbula amaqhawe agoqela uMuyi uLookout Masuku ongahlonitshwanga nguhulumende, ethi kumnyaka ozayo umkhosi uyakhula, isigaba lesigaba sizananza amabutho, njalo amagama abo bazaqala ukuwalomba.
Kusukela kusasa kuma-provinces wonke akithi kuze kuyefika umhlaba ulingene enkabazwe lihambe lidinga libuza abantu ngamaqhawe, libe le list yabo yonke. Funa ukuthi umnyaka ozayo province by province kube le roll call.
Ethi akhona amanye amaqhawe esifazana awalwa impi abalisa uJane Chabalala, uJudith Todd labanye, ethi abaphiwanga inhlonipho okumele bayithole. Ibhetshu likaZulu lebutho leZipra basungule uhlelo lokukhumbula lawo maqhawe, iningi lawo alele eLady Stanley Cemetery koBulawayo agoqela uLookout Masuku, uSwazini Ndlovu, uRichard Dube, uMasala Sibanda, uCharles Grey, uRuben Dingani, uLuke Mhlanga, uAmos Patrick Ngwenya, uWelshman Mabena, uIsaac Nyathi, uGray Bango, uAbel Siwela, uSolomon Chuma, uPhilemon Mabuza, labanye. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo eStandy Hall, ngingunompumelelo Moyo.
Njengokutsho kwethu umsekeli kaMongameli Robert Mugabe umnumzana Emmerson Mnangagwa ulaliswe esibhedlela kwele South Africa ngemva kokuhlanza lokuhuda esemhlanganweni kaMugabe eGwanda ngesonto. UMugabe ukufakazile ukugula kukaMnangagwa emkhosini wokunanza ilanga lamaqhawe eHarare namuhla. Umphathintambo wezempilakahle umnumzana David Parirenyatwa yena utshele intathelizindaba ukuthi uMnangagwa ulaliswe uhlaselwe ngomkhuhlane wegastritis wona omenze wahlanza kabuhlungu njalo wahuda. Lokhu kwenze wasuka ngesiphangiphangi eGwanda emhlanganweni kaMugabe ungakapheli wagijinyiselwa esibhedlela ezimbalwa ngehelikopta andubana aye kwele South Africa izolo. Kunakanelwa ukuthi uMnangagwa engaba wafakelwa ekudleni izitha zakhe kubandla leZANU-PF eziphikisa imizamo yakhe yokuthatha intambo zombuso alubana uMugabe ethe wasuka esihlalweni. UParirenyatwa uthe ukhulumelo uMnangagwa ekuseni namhla wamazisa ukuthi usesizwa ngcono kakhulu. Sixoxe loDokotela Joshua Spanda sambuza ukuthi wona umkhuhlane wegastritis ubangelwa yini.
Igastritis isifo sesisu esokusubuka esiswini, umuntu exexebuke kancane esiswini maphakathi kwaso ebesevuvuka. Siyenza sona ukuthi kwesinye isikhathi umuntu ahlanze kakhulu, kwesinye isikhathi umuntu ahlanze ngisho legazi nxa ngabe igastritis yakhona inkulu kakhulu. Kuvuvuka nje kwengaphakathi yesisu.
Ubangelwa yini lomkhuhlane?
Umkhuhlane lo wegastritis wenziwa izinto eziningi ezihlanganisa ukudla esikudlayo nxa ngabe kule acid kumunyu kakhulu, kuyenzeka ukuthi kuyenza umuntu asubuke ngaphakathi. Ukudla okunjengamasi, ukudla okunjengebilebile, ukudla okunjenge amadrinki lawa aphuzwayo okhokho labo stone nje, amadrinki anala angathi ayababa njalo amunyu, ayakwenza ukuthi kube ne-acid eningi echisisisu ngaphakathi. Kube sekusiba kwesinye isikhathi ngamaphilisi, kunemikhakha eminingi yamaphilisi esubulisisu engahambisana namaphilisi abulala ubuhlungu anjengabo brufen, o-indocid, o-disprin laba abathengwayo ekhemesti nje kalula. Lawa maphilisi alakho ukuthi nawo asubulisisu.
Bakhona abanakanela ukuthi ubaba uMnangagwa engaba efakelwe ekudleni akudlileyo, yebo ichefu iyawubangela lawo lomkhuhlane.
Kungenzeka ukuthi nxa kuwukuthi ichefu mhlawumbe ine-acid elisubulayo, kungenzeka mhlawumbe ukuthi kwenzeke lokho, kodwa usozwazi ngoba njengokusho kwami ngaphambilini ikhona imikhakha eminingi eyenza ukuthi isisu sisubuke ngaphakathi yaso.
Ukwelapheka kona welapheka kalula na?
Kunamaphilisi avala i-acid, kumbe ngathi kunamaphilisi abulala i-acid ngaphakathi kwesisu. Amanye ayaphuzwa, amanye athathwa imjovo, and imjovo yakhona iyabulala i-acid kakhulu. Nxa ngabe umuntu esheshe wa-treatwa kungenzeka ukuthi aphole kalula nje. Kodwa nangabe mhlawumbe akutholanga i-treatment enhle kungenzeka futhi umuntu abe nama-complications.
Lo ngudokotela Joshua Spanda esixoxela ekwele South Africa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Spanda.
ngibona mina lolu daba lutshengisa ukuthi ukhetho luka-2018 lokulwisana ophakathi kwamaqembu e-ZANU-PF kuza kuba nzima eminyakeni ezayo, ngoba nxa sebelisana phezulu kangaka bekuze kuthwase ukufakelwa u-vice president, kutshengisa ukuthi abantu bazana nje ngibona ngani bazathala kanzima kakhulu kulolu khetho esikhangelane lalo. Njalo kukhonokho kokuthi ozathatha isikhundla ngemva kokuba upresident uMgabe echile isikhundla kumbe cabanga ukuthi engasenele sikwenza imisebenzi angaba ngubani, njalo ukuthi ngakwe ufakelwe u-vice president kutshengisa phela abasebenzi bakahulumende abaningi kutsho ukuthi kabamthandi, ngoba bekhangelela ukuthi uMnangagwa nguyo oziphetheyo abafana nama-CIO namapholisa. Le nto enjalo ukuthi bekungeke kube lula kangako ukuthi kuze kufike esibangeni sokuthi ukudla kwakhe kukhanye kufakwe i-poison.
Yebo, bakhona abathi ufakelwe, kanti abanye bathi hayi uzigulele nje. Iqiniso kasikabilazi, kodwa nxa kuyikuthi yebo bamfakele bebemzama, bebembangisana.
Ngibona ngikho khona ukuthi abantu abaningi bayesaba ukuthi ilizwe lingabuswa ngu-Vice President uMnangagwa kuza kuba lokulwa okukhulu, njalo abantu abaningi bayesaba ukuthi ukhanya ngumuntu olenhliziyo eyomlele kakhulu ongathwalisa nzima abantu abaningi. Khonokho bonani kungakhuthaza abanye abantu ukuthi bathi hayi kutho ukuthi kufanele sizame ngamandla wonke ukuthi angatholi umbuso welizwe, njengoba sekuthiwa sesekukhanya ngani iqembu lakhe lelingani selizaphumelela ekuthini limfuqele phambili athathe ubukhosi kodwa kodwa kungabe kuliqiniso njalo ukuthi angabe umuntu ophonga ugula nje phela nxa usemthimbeno njengalo akade bekuwo ukudla bekuhamba ezindaweni eziningi njalo njalo, kungabe kuyukuthi nje isisu sakhe sisuke sangathandi ukudla kade lakho, bese kuba yikuthi yena u-vice president nabanye bakhe abasebenza laye baphange baqale ngokuthi no ufakelwe u-chief, besenzela ukuthi abantu babone ngani uqakatheke kakhulu. So asingabi kwazi impumela yalokho kwenzakala njalo ukuthi uhambe esibhedlele kwelo ngabecho wabuya wakhitshwa laphana, kodwa wabuya waqhubeka waya kwele South Africa. Angabe ukuthi wethukile ngoba ecabanga ukuthi lezi eziningi kumbuzama ukuthi akhe indaba leyo ibe nkulu, phela nxa umuntu ekhanye ngani yena uyobulawayo esikhathini esiningi abantu bagcina bemzwela usizi. Ngakho kasazi mhlawumbe u-vice president uzama ukudinga ukuthi abantu bamzwela usizi bagcine bemnike umbuso wokwelizwe.
Umnumzana Khululeko Sibanda, ingcwethi kwezombusazwe.
Ku live talk lamhla sixoxa ngosuku lokunanza amaqhawe esizwe olwe National Heroes Day.
Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ele Botswana lithi selizaqala ukunikeza amaphilisi okulwisana lomkhuhlane wengculaza ama-ARV kubatshayeli bamaloli abangena bevela kwamanye amazwe kanye labesifazane abaphila ngokuthengisa umzimba. Lolu luhlelo olwasungula inhlanganiso ye-SADC ngaphansi kwegama elithi HIV AIDS Cross Border Initiative lokukhangela ukunceda ikakhulu abatshayeli bamaloli kanye labesifazane abathengisa umzimba. Ukugatsha kwelezempilakahle kwele Botswana unkosikazi Shinas El Halab uthi inyathela le-SADC lizanceda amaqembu amabili la ekuluseni umkhuhlane wengculaza. U-El Halab uthi batshayeli abamaloli kanye labathengisa imizimba bangabanye besengozini yokungenwa ligciwane lengculaza. Inyathela le-SADC liyamukelwe ngezandla zombili liningi, kugoqelwa umnumzana Mthabisi Dube othi kuzanceda ekuthuthukiseni inhlelo zokulwisa umkhuhlane we-HIV.
Ngathi linyathelo elihle leli elithethwe yiBotswana ngoba amadriver akurisk enkulu kakhulu labo mama laba abathengisa imizimba, so sibona ngani kuyinto ezasiza kakhulu.
Unkosazana Elina Ndlovu uthi noma nje uhlelo loluqathekile kumele ikakhulu abathengisa imizimba bangabi lokwesaba, bahlole igazi labo ukuze baqale ukunatha amaphilisi ama-ARV uma belegciwane.
I-program yangkhona it's a good move. I'm sure izabanceda, okuqathele ukuthi bangesabi ukuthesta njalo bathathe iadvantage of iprogram leyifile.
Umnumzana Sten Ncube uthi uyawulwamukela lolu hlelo kodwa bekumele iofisi yaSADC kube yiyo ehamba phambili kulolu daba, njalo leBotswana lalo kumele litsho ukuthi abachayeli balo kanye labathemisa umzimba bazangena yini kulolu hlelo.
Nxa kuyikuthi batesta abachayeli abavela phandle kuphela, asizwanga ukuthi bona bathi abama truck drivers bawatesta na. Njalo sibe singubakwazi ukuthi le nxa kweinitiative yeSADC akube yiSADC secretariat ekhulumayo ukuthi lapha eSADC sesizatesta abantu ngendlela ethini.
Umnumzana Alex Banda uthi isiphatho esinye sabachayeli kanye labathengisa imizimba senza lolu hlelo oluqatheke kumpila kahle zabo.
Ma drivers wama gunyithi they are always mobile besiya lapha nalapha nabefike behlangene abantu besimami khona ngali ngosisi lapha bebusuku. So ngathola ukuthi khona abantu abaningi bayagula abadrayiva amagonyithi laba labosisi laba basebenze busuku bayagula. So bonosisi laba basebenze busuku they are also at risk. So I think this is a good initiative yenziwe yi-government yeBotswana.
Ngaphansi kwalolu hlelo iSADC ikhiphe imali engangezigidi ezingamachumi amane lanhlanu i-45 million. Abachayeli kanye labathengisa umzimba bakhuthazwa ukuyahlola igazi, imkhuhlane yemacansini, njalo bexwayiswe ukuthi bantshintshe indlela abaphila ngayo uma ebafaka impila kahle yabo engozini. iSADC isiqale ukwakha amaklinika ikakhulu emadolobheni aseduze lemncele lapho abachayeli labathengisa imzimba abazathola uncedo khona. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHabron kweleBotswana.
Siyabonga ke Martin lapho bekhuluma ngamanyathelo okulisana legciwane lengculaza asethethwe ngumanyano weSADC lapho asebesungule khona uhlelo lokupha abachayeli bamaroli amaphilisi ama-ARVs.
Imbiko yokuthi unkosikazi Grace Mugabe uchaye amantombazana atholakale ehoteleni lamadodana akhe eSouth Africa isichiye abanye bebuzana ukuthi amapholisa alakho yini ukumthathela amanyathelo. Unkosikazi Mugabe ubengekho embuthaneni werally owenziwe ngumkakhe ngomgqibelo, bekuthiwa ke khona uyelatshwa unyawo lapho alimala engena emoteni kumaviki amabili adluleyo. Kodwa lamhla enkundleni yobulembu beTwitter untombazana osakhulayo uGabriela Angels ufake umfanekiso wakhe otshengisa inkalakatha yenxeba esiphongweni athi yabangelwa ikubhaxabulwa akwenziwa unkosikazi Mugabe ehoteleni yedolobho leSandton elabangane bakhe abathathu. Abantu abakankosikazi Mugabe uRobert Mugabe Jr. loBelamine Mugabe babikwa becele enyaweni lapho bachiya unina encetisana labamlindayo ama-bodyguards ukubhaxabula amantombazana la amathathu. Amapholisa eSandton alile ukukhuluma leStudio 7 esithi lolu daba lusacwayisiswa. Amagqwetha akhulume leStudio 7 athi unkosikazi Mugabe ulako ukuthoniswa ngoba engavikelwa imithetho evikela inkokheli zamazwe. Kodwa amanye amagqwetha athi lokhu kuza kuya ngobudlelwano bamazwe omabili eleSouth Africa leleZimbabwe. Sixoxe loqoqa inhlelo zebandla leMDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube unkosazana Rita Ndlovu othi unkosikazi Mugabe usetshengise ukwehluleka ukuba ngumzali.
Uyahlala ehoteleni vele khona okokuqala yinto erongona le ngoba yimali yabantu beZimbabwe abadubekayo futhi abantwana beyihlalisa ehoteleni. Njalo nxa ungumama uthaya abakho abantwana, awuthaya abantwana ongabaziyo ngoba abantu abakho yibo bokuqala abangafundiswa ngumthetho, bahlala bodwa at that age, behlala bodwa yikho kubenza behlala namankazana. So ukuthi ubathayele labantwana vele kakunasizathu kutshengisa ukuthi phela vele iy'ngqondo zakhe yizo ezingathathiwe ngoba okokuqala yena eziyendele kumgabi wayevele engahlali hotelini, wayehlala ngekhaya. So ukuthi ungazuza imali usuqalisa ukubona abantwana ubakhulise ngendlela wena ongazange ukhule ngayo, kutshengisa ukuthi vele yena mthetho wakhe kazifanelanga lokuba ngumfazi okaphrezidenti ngoba imfundiso yakhe imbi ngoba ukuthaya khona okokuqala vele kakulunganga. Kumele afundise abantu abakhe umthetho, bakhule benomthetho bekwazi ukuthi amelanga bakwenze khonokhu bengazange bachade.
Singathini nxa sikhangele ukuba ngunkosikazi kamongameli uFirst Lady ngesilungu owenze isihluku leso?
Vele kafanelanga Chris ukuba umfazi kamongameli. Izenzo zakhe zonke azenzayo, ukuhlala ethethisa abantu, ekhomba abantu ngemini, utshengisa ukuthi yena vele khona khani ukuthi abe ngumfazi kamongameli, vele kafanelanga. Ngoba umfazi kamongameli kumele lihambe kuye liyomtshela ama-problems yenu alenzeni alisingathi. Kodwa umfazi kaprezidenti ngayeza ahambe ethethisa abantu, abize noma mbani afuna ukumbiza amthethise phambi kwabantu, kutshengisa ukuthi vele yena okokuqala vele ukuthi abe khona phana abe ngumfazi kaprezidenti yikho kuruo. Uprezidenti laye waphambanisa ukuthi athi umntwana ongakana amenze unkosikazi wakhe, ngoba kahloniphi vele usemkhiphe nesithunzi, vele kasakhanye lokuthi nguprezidenti. So vele kalalungele lokuba ngu-first lady ngisho ngezenzo zakhe azenzayo. Konokho akuqalisile eZimbabwe ukuthi yona ethethisa abantu, vele kusokumdlulisile sezahamba ichaya noma mbani noma kuyiphi indawo, ngoba uyatshengisa ukuthi vele khonokhwala wakuzuza ngengozi ukuthi abe ngumfazi kaprezidenti. Ngoba ngabani kuthiwa ngumntwana olayiweyo uzane ebantwini, ngabani konke khonokho uba lenhloni lakho? Ungathi ngumfazi kaprezidenti iye yanyekelwa ngabantu wena ungabi lenhloni, kutshengisa ukuthi vele lapho kuphuma khona kashilo khaya eliqondileyo.
Alo-ke ngunkosazana Rita Ndlovu oqoqa inhlelo zebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Kwezemidlalo lamhlanje sizwe ke uJoseph Njanji ukuthi usiphatheleni kumidlalo ebikona lamhlanje.
Emdlalweni obusenkundleni iRufaro esikodlweni iHarare, iqembu le-Highlanders linqobele Dynamos nge-2-0. Abahlohlele iqembu leBhosso ngu-Wyvesi eBabali kanye loThemba Lethumthunzi. Njalo omabili lawa maqembu aphe ithuba abadlali abangajwayelanga ukudlala, kwathi ele-Highlanders lona lingezelele ngabadlali abadlala kuqembu labo elidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 eleBhosso 90. Umqeqeshi weBhosso 90 uMelusi Sibanda nguyo bezibambe esidukwini emdlalweni wanamuhla ephathisana loSiza Khoza. Kube ngesifanayo njalo lasenkundleni eWhite City esedolobheni lakoBulawayo, lapho iqembu leChickenini elinqobe khona eleBulawayo City nge-1 kanya. Ohlohlele iqembu leChickenini nguMichael Bebe, yena olitshayela emambuleni ngehlandla lakuqala elo mdlalo. Ekhuluma ekupheleni komdlalo, umqeqeshi wabonozinti beqembu leChicken Inn uJulius Ndlovu uthi abadlali abadlale namhla badlale kuhle kakhulu bengela ukwesaba.
Badlale kuhle kakhulu kakule sofi stage fright. We thought maybe this is our chance, but no, they played well. Kusine team is 30 players, but most of the players were registered about. So but a chance of very kuhle first.
Umsekeli kamqeqeshi weqembu leBulawayo City uBheridaka laye uthe namhla bekulithuba lokuba bebone laba abangajwayelanga ukudlala.
Ya, abafana abaningi abazake bethola ithuba lokudlala igame isikhathi eside, but namhla balitholile ithuba. Abanye bakhona badlalile esibili, ikakhulu uDumo udlalile utshengisele ukuthi la kufeste ngadlala.
Kweminye imidlalo yokunanza ikhefu lamaqhawe yalwela uzibuse, iqembu leBlack Rhinos litshayele yada nge-2, iqembu leBulawayo Chiefs litshayele Cholocho Select nge-6 kanya, iqembu leyamagagasi linqobele Mosi Rovers nge-1 kanya, kuthi iqembu leLupane City libe ngutshikilobhanqa 2-2 leLezim Leopards. Kusasa iqembu le-Highlanders lizadibana leLezimbabwe Defence Forces Select esikodlweni iHarare ngosuku lokunanza ibutho lesizwe. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje.
Umsekeli kamongameli Robert Mugabe umnumzana Emmerson Mnangagwa ulaliswe esibhedlela kwele South Africa ngemva kokuhlanza lokuhuda esemhlanganweni kaMugabe eGwanda ngesonto.
UZulu unanze usuku oluqakathekisa amaqhawe ole-National Heroes Day lamhlanje.
unkosikazi Grace Mkabe ubhaxabule amantombazana amathathu awathole elamadodana akhe ehoteleni kwele South Africa.
Silugqiba ke lapha uhlelo, igama uChris Gandelilale.
Lo ntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.